Shinji Vandira Hamma Zandira Muri Bakurangu Muri Dokara Dovanda Muri Bakura Utiziro
Marinda Uya Kwamuri Nakuda Kukutevera Isemvuri Truthfully Ndikafeila mawandi ndakatarisirwa nemuri Jehova muri Muchene imimi ndimi judge apa futi ndimi jury Takambomirira paicharira tsuri Protect me God kune vanhu unruly Mabuli kudenga kachana kuli I met so many haters pando chemo anoti uri Mwari komborera iwo zvenyanduri Muna atembeka nokutsikira mudhuri Ndengotsoma nemhepo kubva chiri kutamba dudunduri Ndingoronya mapasina imimi ndiri mupfuri Ndine masituations akuda agents So ndonyanyo kufuga makana ndava images
I thought ndega ndozvigona but I just could make a sense Ndakuita sebenzi kutenderera maprofits Kupinda mapremises echurch kwakunovharwa makex yaka Change from my plans, maintenance to my ex to my consequence as sex. When quit on my wits, ne correct my mistakes. Nigga come gonna name my facts. But 6 years ago, nigga escape a death. Van hope one katemba kanditira red god.
Ashinji vandira, hama tsandira. Muri bakurangu,
pese panoni tseka, ichi awu.
Dovanda, mori pakore utiziro.